manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri ndira 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reIndex on Censorship rinodoma Pastor Ivan Mawarire kuti vave mumwe wevanhu vana vangangova nemubayiro we-2017 Digital Activism. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pabavhade remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIndex on Censorship nhasi radoma mufundisi Ivan Mawarire kuti vave pakati pevanhu vana vacharwira mukombe wekurwira kodzero dzevanhu muchikamu chekushandiswa kwedande mutande kana kuti Freedom of Expression Award 2017 Digital Activism category. Achawina mubayiro uyu achaziviswa muna kubvumbi pamabiko achaitirwa kuUnicorn Theatre muLondon. Sangano reIndex on Censorship rinopa mibayiro muzvikamu zvina zvinoti chekutorwa kwenhau, zvemitambo, zvekutsvaga rutsigiro pamwe nekurwira kodzero dzevanhu pachishandiswa dande mutande. Vamwe vari kukwikwidzana naPastor Mawarire ndiJen Siat wekuIran, Bill Maczak pamwe nesangano reTurkey Blocks rekuTurkey. Pastor Mawarire vakaita mukurumbira mukushandiswa kwedande mutande vachishambadza urongwa hwavo hwekuratidzira hashtag this flag. Izvi zvakazoita kuti vasungwe uye kutiza munyika kwemwedzi mitanhatu vachiti vaityira upenyu hwavo. Vakazodzokera kumusha svondo rapera nechitatu vachibva vangosvikosungwa vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yakasarudzwa neveruzhinji. Chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso changa chichitarisirwa kunzwikwa nhasi mudare reHigh Court, asi zvinonzi nyaya iyi yave kunzwikwa mangwana sezvo hurumende yakundikana kuisa mudare magwaro ayo ekupikisa. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga, vanhu vechipangamazano musangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, kuti tinzwe upfungwa dzavo pakudomwa kwaPastor Mawarire.
Kudomwa kwaPastor Mawarire kwakakosha pazvinhu zviviri. Chekutanga, kunoshambadzira nekuita kuti nyaya dzekodzero dzevanhu mukati menyika yechizvarwa mavanobva ivo yeZimbabwe kusimudzirwe pasi rose, kureva kuti zvinenge zvava kuzivikanwa pasi rose kuti zvivo zvakaitika kuti ivo vakadomwa nyanyei vakazowana mubayiro wachona zvinoita kuti nyaya dzekodzero dzisimudzirwe. Chepiri ndechekuti tichiona iko zvino kuti mbona yavari kuona ivo vaMawarire nenyatwa yavari iko zvino zvinobatsirawo kuti pasi rese rizive kuti munhu uyu mufundisi Mawarire akadomwa uyu pari zvino ari kutoshungurudzwa zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekuti akangoshama muromo wake achitaura kodzero dzevanhu, zvakarezve achitaura runyararo nekuti hurumende isiye zveuori iite kuti muve nebudiriro munyika. Saka zvinokosha zvikuru zvaitika izvi, tinozvikudza.
Asi tichitarisa mashandiro aita Pastor Mawarire, havasiriwo voga muZimbabwe munhu anganzi aendesa mberi nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu pachishandiswa madande mutande nezvimwe zvechizvino zvino. Munofunga here kuti vashanda zvingakodzera kuti vawane mubayiro iwe?
Hongu, zvinokodzera pakuti chatinofana kutarisira ndechekuti haisingori nyaya yekuti kushanda kunganzi kungaenzaniswa kuvanhu vese, asi dzimwe nguva zvinotora munhu mumwe chete kuti asimudzire nyaya dzekodzero panyaya dzezvemari dzemutande. Tinoona kuti kunyika yeSouth Africa vaMandela vakanga vari pakati pevasungwa vakawanda, asi ndivo vakashandirwa semuenzaniso wehurumende yeutsvanyiriri zvaiitwa kuvanhu vatema panguva iyoyo zvikatobudirira. Saka tinozvitenda kuti vamawarire chiremekedzo chavapuwa ichi chichabatsira mhuri yese yeZimbabwe, haasi makwikwi ekuti vanhu vati deinotese tapinda mazvire, asi kuti mucherechedzo wakanaka unoita kuti tione nyaya hombe pamusoro inova yekodzero dzevanhu.
Totarisawo iro sangano riri kudoma vamavarire irori reindex on censorship, rakakurawo zvakadii kana kuti rine udzamu hwakadiiwo zvokuti vanhu vangatarisa kuti aiwa zvaitwa apa zvine chiremera?
Pakuzivikanwa kwaro mukati meZimbabwe zvingava zvine vanhu vashoma vanga vane ruzivo nezvaro sangano iri, asi pasi rose rine udzamu nechiremerera, nyanyei panyaya dzezvekodzero dzevanhu zvakanangana nekufambiswa kumashoko padandemutande kana nekushandiswa kwenhare mbozha. Saka tinoona kuti kunze kwenyika yeZimbabwe pasi rose sangano iri ndiro mazvikokota mukuru panyaya dzezvekodzero idzodzo.
Avanga vari vadhewa mavhinga vanove chipangamazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kutsutsumwa pamusoro pekukwidzwa kwakaitwa mitengo yezvakasiyana siyana munguva pfupi yapfuura, vachiti izvi zvichawedzera kuoma kweupenyu kune veruzhinji avo vagara vari kurarama upenyu hwevakunkwaku. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kukwidzwa kwemutengo uku kunotevera kuiswa kwemutero wevalue added tax wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinhu zvakaita senyama, hove nemajarina kubva musi wa1 kukadzi. Vamwe vataura neStudio 7 vashora hurumende vachiti kunyange hazvo zviri pachena kuti iri kunetseka kuwana mari, haingatsvage mari iyi nekuomesera veruzhinji. Mumwe weavo vapa pfungwa dzavo ndevaMartin Mlambo, avo vatikiswa kwemutero wevalue added tax pane zvekudya, kushaya hanya nekutambura kweveruzhinji, vachitiwo hurumende inofanirwa kuedza kuwana mari nekubvisa mamwe makurukota ehurumende avanoti haana basa.
The price increase is not only bad, but it's evil. Zimbabwe tiri kuti hatina mabasa, hatina vanhu vasi kusenza, havana kwavanowana mari. And seriously, kuti vanhu vasadya uku. They should rather cut size a government. Government ita diki, wotanga kufunctiona zviri right.
Mumwezve mugari wemubulawayo muzvare Trish Moyo vati zvinovashamisa kuti hurumende inotarisira kuwana mari nekukwidzira vanhu mutero apo vanhu vakawanda vasiri kushanda nekuda kwekushayikwa kwemabasa, uye vari kushanda vasiri kuwana mari inovakwanira.
These are basic commodities. Zvonzi 15% pamusoronga. Ina handina mari yacho, bati ndakwidzirwa mutengo. Vachitarisa situation iri muZimbabwe vanoti ine mari ndinoiwanepi. Kana iyo ise government vachishaya, ivo seministri inofanira kunge ichiona nezvokuti mari inounzwa sei muno. Vachishaya mari vanofunga kuti iniwo munhu ndinoiwanepi, salary yangu haina kuchinja, ndinoiwanepi maindastri ari kuvhara, ndinoiwanepi bhanga ndinonomira 3 days kuchinza hakuna mari. Kuda kusvoita iniwo ndisinawo hangu. Ndatova fundraising project yavo kuti pausina ipapo ndongokoramba ndichida kungotora pauri. Ha, zvakaoma.
Kuiswa kwemutero wevalue added tax pazvinhu zvakasiyana-siyana kwakabva kwaita kuti mitengo yezvekudya zvakawanda ikwire. VaProsper Chitambara, muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe. VaChitambara vaudza Studio 7 parunare kuti kukwidzwa kwemutero yezvinhu uku kuchaita kuti mararamiro evanhu aderere nekuti veruzhinji vachatadza kutenga zvinhu izvi. vachitambara vati hurumende iri parumana nzombe nekuti haina imwe nzira yaingawana nayo mari nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Asi vati kukwidza mitero pazvinhu zvakasiyana siyana hakubatsiri kukwezva vemabhizimisi kuti vasime mari yavo mumabhizimisi munyika. Vadidmas Dewa, mudzidzisi neZimbabwe Open University, vachitaura semuongorori wezveupfumi nekubudirira kwenyika anoshanda akazvimirira ega, vadewa vabvumawo kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kunokanganisa magariro everuzhinji pamwe nemamiriro eupfumi munyika.
Kana chika akwira, zvoreva kuti vemalabor unions kana kuti vanomirira vashandi vachaendawo kumaemployer voti toda mari yedu ikwire, mari dzavanotambira kuti dzikwidzwe. Kana dzikasakwidzwa pozove nemastrike, kana paita mastrikes for example kueducation, zvoreva kuti education ichave pasi. Kana kumaindustries zvoreva kuti hapasina production ava kuitika. Saka zvinhu zvisina kunatsomira zvakanaka for our economy, zvichaaffecta negatively economy yeZimbabwe.
The Consumer Council of Zimbabwe vari kushorawo kukwidzwa kwemitengo uku, vanoti mari inodiwa kutenga chikafu chinokwanira mhuri yevanhu vatanhatu yakakwira nezvikamu zviviri kubva muzana kusvika pa$590.52 pakupera kwemwedzi wandira kubva pa$577.97 mumwedzi wazvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kumanikidzwa kubhadhara mari nebato rezano PF kuitira kuti mari iyi izoshandiswa pamabiko ekupemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ruri kuitwa mwedzi uno. Nyaya yekubhadhara mari yebhavhadhe ravaMugabe yakataurwawo nezvayo mudare reparamende, apo komiti yeparamende inoona nezvebhajeti yakabvunza munyori webazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaMunesu munoda wafa kuti sei bazi ravo riri kubhadhara mari yebhavhadhe ravaMugabe panguva yemapazi ari kutatarika nepamusana pekushaya mari. VaMugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa nemusi wa21 kukadzi. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumaruwa pamwe nevashandi vehurumende vanoti vari kurwadziwa nekumanikidzwa kwavari kuita kuti vatsigire zvirongwa zveZANPF ivo vasingadi. Vagari ava vanoti vechidiki veZANPF vari kufamba mumaruwa pamwe nekumabasa evashandi vehurumende vachivamanikidza kuti vabvise mari inotangira padhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu. Mumwe mugari wekwamazambara kwaZimuto vapo kurima vanoti vechidiki ava vari kumanikidza masabhuku avo kuti vatore mari kuvagari.
Hongu ichokwadi, ndizvo zviri kuitika. Vari kufamba vachitora madhora kwatiri isusu vagari vemisha vari kutambura vakatarisana nema newe kuti munaiwe kuita mvura taitarisira kuti mari idzo dzoti dzishandise kutengawo mafertilizer nembeu dzokuti tikwase kurimawo chikafu chiri chekudya. Apa tiri kuti tisi vanhu vari kutambura vari pasi vasina chavainacho, asi tisi tiri kutorerwa mari idzodzo neZANPF kuti vakwanise kuenda kuno.
Mumwe mushandi wehurumende akaramba kudomwa zita rake sezvo asingabvumidze kutaura nevatori venhau anoti vashandi vehurumende vari kumanikidza kubvisa mari dzezvirongwa zveZANPF zvavasinei nazvo, asi hurumende isingavawedzere mari yemihoro.
Kutaura chokwadi chiripo ndechekuti isu madhora awa kungomanikidziwa nokuti mwoyo wedu haufari kana tichibhadharawo mari yakaita semadhora iwawo. Chikonzero chiri chokuti uku kuita sekuti tiri kusponsa musangano plus haziriwo kuti isusu tiri kufarira birthday rapresident. Isu kana tichida kungopemberera munhu tinopemberera pasina kumanikidzwa mumanikidzigwa atiri kuitiwa. Isu vana vedu tovaitira mabirthday kumba kwedu, hatina munhu atombokoka kuti uya utibetsere kuitira mwana wedu birthday. Toita toga kati singagoni zvemusuyo todosiya zvakadero. Plus hazvinoti tose masivil servants zviri musangano kungoshanda mugovernment kwete kuti tiri kushandira ZANPF bodo hatidi.
Mushandi uyu anoti vakawanda vari kubhadhara mari iyi vachityira kurasikirwa nemabasa avo kana avo upenyu hwavo sezvo ZANPF iri kuvavimbisa kuzovaranga kana vachinge varamba kubvisa mari idzi. Asi mumwe mudzidzisi wekuzaka vatonderai hakutangwi vanoti havasi kuzobvisa mari iyi nekuti zviri kuitwa hazvisi pamutemo.
Hongu vakauya vamachairmen ward chairmen ZANPF akaita musangano naheadmaster, tikazoudzwa kuti isusu sevarayiridzi pachikoro tofanira kubhadhara madhora pamunhu mari iyoyo ichizoenda kubirthday ravaMugaba. But inini semudzidzisi semunhuwo wemuZimbabwe ndine kodzero dzangu dzekusarudza political party yandinoda. Ini handisi kuzobhadhara mari iyoyo cause harizi pamutemo kuti isusu macivil servants tinge tichibatirwa mari kana kubhadhara mari dzinongwanoo benefita imwe political party ninge siri pa moyo pangu.
Anotungamira sangano rekodzero dzevanhu remasungo Human Rights Trust vamasimba gonese vanoti ichokwari kuti izvi zviri kuitika uye vashoropodza ZANPF vachiti iri kurwadzisa vanotambura. Mwe vatungamiri vechidiki veZANPF Talent Chivange vanoti machoko aya ndeyekunyepa sezvo bato ravo riri kukumbira mari kuvanhu vanoda pasina kana kuvamanikidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANPF Simon Kaya moyo kuti tinzwe divi ravo. Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitikawo kumatunhu akawanda munyika. Mimborero idzi dzichaitwa paRhodes Estate Preparatory School kumatobo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Country Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzemitemo dziri kuda kuwirirana dzose kuti nyaya yemutemo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump unorambidza kupinda muAmerica vapoteri nevanhuwo zvavo vanobva kunyika nomwe dzine vechitendero chechimoslem wakawanda ichapedzisira yave kugadziriswa mudare repamusorosoro reSupreme Court. Mutauriri webazi remitemo muMalawi nhasi ati muimbi wemusambo wepop ane mukurumbira wekuAmerica Madonna apiwa mvumo yekutora mapatya maviri kubva kuMalawi. Banga reStandard Chartered Bank razivisa kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga iri havachakwanise kushandisa maATM card kana vari kunze kwenyika kunze kwekunge vatanga vakumbira mvumo zvozoonekwa kuti vanokodzera kupiwa mari here kana kuti kwete pasi pezviga zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Banga reStandard Chartered razivisa kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga iri havachakwanise kushandisa maATM cards kana vari kunze kwenyika kunze kwekunge vatanga vakumbira mvumo zvozonekwa kuti vanokodzera kupiwa mari here kana kuti kwete pasi pezviga zvakatarwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu munyika zvave kutoramba zvichioma uye bond note rave kuramba richishaya simba apo makambani anoda kutenga zvinhu kunze asiri kuwanawo mari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zvaitwa neStandard imviro mviro yemhanza.
Zviri kukonzereswa nedambudziko rekushayikwa kwe hard currency and foreign currency munyika nemabond notes akauya zvakuita kuti even kuimporta chaiko nekunge waenda zviri kutaurwa izvozvo kuti kunge waenda kunze kwenyika zvakunetsa kuti ungoshandisa kadhi rako nekuti mabhanga anenge achizoshoterwa nemari yekuti wanga wachizo balansisa manosu account nemabhanga ekunze.
Mashoko aya atsinirwawo nemukuru wekambani yePickford Management Consultancy vaAlbert Mandizvidza avo vanotivo panomera muswe panonyerekedza.
I think it's really kukonzera izvozvo zvekuti dzimwe nyika dzakudotanga kuramba kushandisa makadhi ekuZimbabwe nekuti vanotya kuti vakashandisa makadhi kupa vanhu mari kunze kwenyika mabhanga emuZimbabwe havazokwanisi kudzorera mari dzavo.
Asi vanotungamira bato rinopikisa uye vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanoti Standard Chartered inenge yanga yatosaririra kumashure segotsi nekuti mamwe mabhanga anga atogara atora danho iri kare.
Tinogona kuti zvitsva kana tikaverenga kuti patanga kushaya nyika mari vachiunza mabond notes mamwe mabhangi akatobva avhara ipapo kushandisa anonzi maInternational Credit Cards ndokubva vaburitsa avanoti malocal debit cards amunoshandisa muno chete. Kana wakuda kuenda kunze unototanga wakumbira kuti ndichafamba ndichazodawo kugara mazuva akati ndozokumbira kushandisawo credit card rangu vochikupa mupimo wacho wekuti unogona kushandisei. Asi zvitsva pakuti kutemera vanhu mugano wekuti mari yako unayo asi haugoni kuishandisa yese paunoda, izvozvo zvauya nekunetseka kwaakuita nyika kuhora mari yekunze.
Vaenderera mberi vakati mabond notes kubva zvaaparurwa agara ari dambudziko, kunyange hazvo gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaiita manatsamukanwa endonda kurota ichiyamwa vachiti achabatsira vanhu. Vanotungamira bato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotiwo vemakambani vaomerwa zvakanyanya nekushaya mari yekuti vakwanise kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika nekuti hamuna dhora rekuAmerica.
So maimport payments haasi kuproseswa. Saka mari dzinobuda kunze kwekuye hadzisi kubuda. Every company inotenga maraw materials kunze iri kucomplaina because kubhengi kune maqueue emaapplications ematelegraphic transfers. Kuma nostro accounts hakusina mari.
Vana Soro Jena vanoti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Ko, dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswe sei chaizvo? Dr. Makoni vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF havasi kuratidza utungamiri zvopa kuti imbwa idye matehwe nekushaya muvhimisi.
Unanga hunodiwa paurwere hweZimbabwe kuita mabasa edu nenzira kwayo. Zvisina udzvanyiriri, zvisina uori, zvisina umbavha sezviri kuitwa navamugabe.
Vamandizvidza vativo zvine manenji kuti gudo ripunzike mumuti, asi vati panyaya yeZimbabwe hakuna zvitsva nekuti nyika yakambofamba munzira iyi bhanga reRBZ richiri kutungamirwa navaGideon Gono. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Iye zvino tomboenda kuna Chioniso Jani weStudio 7 kuti tinzwe kuti akatorongerei.
Tinokukwazisai vatereri muchirongwa chedu, pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioniso Jani. Nhasi muchirongwa chedu tine hurukuro na muzvare Prevalent Sithole, muimbi wenziyo dzechitendero. Wakadi hako muzvare Sithole?
Tinofara Chioniso, wakadi yako?
Aiwa, tinofara. Wakatanga rini zvekuimba izvi?
Ndakatanga kuimba ndichiri mwana mudiki, 6 years if I'm not mistaken, but zvekurekodha ndakazotanga last year.
Chii chakaita kuti uti ndakuda kurekodha ini?
Pandakangogamuchira Jesu kuti ndakutendeuka ndakuda zvekunamata, ndaizwa kuda kuparidza especially kune vechidiki.
Saka tiudze pamusoro pedamba refu.
Damba refu rangu rinonzi Ndivhumbamire Changamire. Saka padamba refu iri pane songo inonzi Ndikwaziseiwo. Ndikwaziseiwo kani tichakwazisika, tauraiwo nesu chataurika nesu. Mwe padakaimba ndakanga ndatarisa vanhu magarira atinoita, mararamiro atinoita, ndikaona kuti kune vamwe vanhu vanorarama vachitarisira vamwe vanhu pasi vasingazivi kuti upenyu ndehwaMwari. Munhu anogona kunga ari murombo nhasi mangwana achizomuka ava mupfumi. Munhu anogona kunga asina kudzidza nhasi mangwana achimuka ava munhu akadzidza. Saka pandakaimba kuti ndikwaziso ndichakwazika, ndaiedza kuti unofanirwa kuda munhu wese sezvaari, nekuti hauzivi mangwana ake, anoziva mangwana emunhu ndiMwari.
Chii chaungade kudza vechidiki vakateerera?
Kune vachadawo kuzorekodha chibiri kuti unongoshingirira chete zvakadaro, one day is one day, unogona kubudirira.
Ava vanga vari Prevalent Sithole. Ini ndini Chioniso Jani muchirongwa chedu, pindai mudariro.
Vanhu vakawanda vava kushandisa kuimba, mitambo pamwe nenhetembo senzira yekuburitsa pachena mabatiro ari kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vari kushandisa mitambo, nziyo pamwe nezvinyorwa senzira yekukurudzira utongo hwakanaka munyika kuitira kuti nyika ive neramangwana rakanaka. Nengo ye MDCT yakambumirira Glenview muparamende vapo umadzore mumo wevanhu vari kushandisa nziyo vachiratidza kunyunyuta kwavo neutongi hwava mugabe. Vamadzore vanoti matambudziko ari munyika pamwe neutongi huripo ndozvakapa kuti vaimbe nziyo dzakadai. Vanoti chinangwa chavo ndechekupa kurudziro kuvanhu vemuZimbabwe nevatungamiriri kuti vaise misoro pamwe chete mukugadzirisa nyika yavanoti yava mamvemve.
Tinoda kuti vanhu vanzwe zviri kuitika mukati menyika, vanhu vanzwe kuri kuenda nyika, ndo zvatinoda izvozvo. Iye zvine tinoda kuti vanhu vaite mufungo wokutarisa kuti dai nyika yedu yabatana yaita chinhu chimwe chete, tamborwa tiri pamwe chete. Ndo pfungwa dzatinadzo idzodzo sevaimbi vakaita seni, kuti dai vatungamiri vedu vaita mufungo wokubatana voita chinhu chimwe chete.
Vamadzore vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitaure nenzira dzakasiyana siyana kuitira kuti shoko ripinde.
Mapoka akawanda ari kuratidzira, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kurohwa, zvakawanda zviri kuitika zvakaipa. Asiwo vanhu maZimbabwenzi ari kutaura nemutauro wakasiyana siyana, kusanganisira kutaridzira mukati memugwagwa, kutaridzira nezvinyorwa, kutaridzira hatingati mapetitions, kutaridzira vari kuparlamende vari kutaridzirawo vachiratidzira kutsutsuma nematongerwo atiri kuitwa mukati mehurumende, vari kumakanzuru the same. Isu tinoitawo bandiko redu ratiri kuita rokuimbira semaartists.
Victor Chimoto anonyora nzimbo dzinoimbwa navamadzore uye akaimbawo nziyo inoshora mabhondo. Chimoto anoti zvakakosha kuti vanhu vabudise zvinyunyuto zvavo.
Chikonzero chinoita kuti ndinyore musici kuona kurarama kunenge kuchiita vana veZimbabwe zuva nezuva, matambudziko atinosangana nawo, nhamo dzatinosangana nadzo, kuchema, kunyunyuta uye kugunun'unawo kunenge kuchiita vana veZimbabwe, ndo kunobva yatingati motivation for writing these songs.
Mumwe anoita zvemutambo achiburitsa kuchema kwaita nyika, Silvanus Mudzova akamboratidzira panze pedare reparamende achishoropodza nhengo dzedare iri nekutadza kwadziri kuita kuburitsa Zimbabwe mumatope mairi. Mudzova anoti anoita mutambo wekuratidzira senzira yekubatsirawo kuti nyika ione pairi kutadza zvinhu zvigogadziriswa.
Chakaita nditi inini ndive ndinojoinawo kumaprotest inyaya yekuti ndakaona kuti zvinhu zvacho vamwe vari kushandisa talent rekuti ivo vari kupusha, vanonge vachiita maworkshop, vane talent rekuti vanonge vachiita madialogu, vane talent rekuti vanonge vachienda kumacourt. Indikati ko inini setalent randinaro rekuti ndokwanisa kuita theatre, ndatadza nei kupindawo ndoita sei ndojoinawo, ona ikwa kuomerwa kwataita munyika.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadirwa.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekodzero pamwe nezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reIndex on Censorship rinodoma Pastor Ivan Mawarire kuti vave mumwe wevanhu vana vangangowana mubayiro we 2017 Digital Activism. Vagari vekumasvingo vochema-chema ne kwavanoti kumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pabhavhadhe ravamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau murimi rwendevele.